unguzi onga mwana wa maisu unguza baba wedu we province wakashaya hali papa sakanga hali kuwati 17 bindula south kubaywa ni memory wa 70 umwe wida hindi suwa chimuronji wakamboza chupeza kupa speech pa memory wa 70 kupa hapo ndoka wako lafsa wakakushira mjira wako eni kospatashi wa mpandira
chini chaka kwenzera kudona kwa waka ita huku
kuziwa kwa mkwa chata wakanga wane problem mwe ya ingo ita wano eno huku umashure nila kuyako zi watu msuu ichija akatisiga kuchichizo shika fagudaro
mundu wanga gara mubato kwengo ya kadi wa chitati
achitati wanga wakara ini kunya tozi wana na wanda katata ngoza wana nao 2008 muna haka nga zidabasa lake muna haka jamsangano wake awaishinga ila chaisu kushandula msangano wawo awaishinga ila chaisu kushandula change
saka urongwa waka mira sei parina sivamene
chitu na chaka towa ne zuro chaka rara kumbako kota fuzwa rari nasi wa sumuzira kuhuya kumusha kwawo pachicharara mumba zvakare panzvere panyawa kubhindura chozovigwa mangwana uko kwanyawa kumusha kwawo uko
vasiya mhuri yakakura zvakadii
vana vasiya vana vanodarika 20 nozovaso murume anogona kumira pamunza kurwisa zvipanipefunonge utori murume chaiva uzoita murume womanga
imiwo sebato maharasikirwa zvakadii nekushaya kwavachitati
chonga mwana wamai unoziva kuti denga remba kana ranga rabviswa bango rimwe chete panosara pakatekesa harizomira seizvozvo tarasikirwa zvakakura bhozi bata nokuko mupombera mwachima chemuzukuruti rwisianese kubvisa zanup f hapadi kushota wanga mashota zvinhu zvacho harizomira zvakanaka unoona kana mvura chaimo makabviswa munhu makanga atiwaredhikadhi hamuzotamba munotamba muri zinorolive awa ana chitata awa ndo anatongogara wedu wekumdc vaakufa taakupinda mupenani ndinokumbira vanhu vazhinji kuti vauye vave kuzotikuta vedu yealliance nevese vacross the political divide vave kuzotibatsira kuita gamba redu reshanduko
vanovigwa nguva imangwana kwamataura dzokurai nzvimbo yavari kuvigirwa nenguva yavanovigwa
mangwana vanoigwa kwanyava kwanzvere zvere village uchangosvika panyawa pamasore imba yakanaka iri padhuze pamasore ipapo ndopamba pavachitate ndinodaira urongwa hwakazofamba zvakanaka before 12 noon vanenge vachivigwa.